Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mitengo yemabundles enhare mbozha neyekushandisa dande mutande muZimbabwe yava kubhadharwa, inonzi yakwidzwa zvakare. Sangano reZUDAC rinoti vatyairi veZimbabwe havasi kubatwa zvakanaka munyika dzemudunhu reSADAC, asi Zimbabwe ichibata vatyairi vekune dzimwe nyika zvakanaka. Mutungamiri webato rinopikisa vaDouglas Monzora vanoti vanokodzera kupihwa purazi nehurumende nekuti muzukuru wegamba renyika muchakabvu rekaita ngwena vakashaya muna 1984. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makambani ezvenhare mbozha, madande mutande neane chekuita nezvekutakura nekuparadzira mashoko kana kuti makambani etelecommunications akwidza mitengo yavo yemabundles nezvimwe, achiti kubva nhasi vachabhadharisa vakaenzanisa neuremu hwemadhora ekuAmerica. Makambani awa anoti vanhu vachakwanisa kubhadhara nemari yemunyika kana nemadhora ekuAmerica. Mukuru webazi rePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS vaGift Machengete vanoti makambani awa anoda mari yekunze kuti michina yavo igare ichikwiridzirwa kuti ishande zvakanaka. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti inongovawo nzira yokukwidza mutengo, vachiti izvi zvinongoreva kuti zvinhu zvose muZimbabwe zvave kudhura uye kuti mitengo yezvinhu inoramba ichikwira. Izvo vanoti zvinoratidza kuti zvirongwa zvehurumende munyaya dzezveupfumi hatsizi kunyatsofamba zvakanaka.
Izvi zvinoreva kuti zvinhu zvemuZimbabwe zviri kuoma, zvichiomerawo namakambani iwayaya. Saka makambani aya aomerwa, vanhu vanenge vachizoomerwa zvekare, nokuti kukwira kwanenge kwaita mabhando eindaneti kuponerana kupi kwese uku ndiwo yatingatisu tsinga neropa rinofambisa mabhizinesi. Saka vano mabhizinesi anobva azokwidzavo zvunhu. Iyi nyaya yokwidza kwavari kuita inyaya yakatobvumidzwa nehurumende. Vakumbira kukwidza nokuona kwavanoita zvinhu, vakati aiwa tava kukwidza tichiita pashoma napashoma. Vakambokwidza muna July chikamu chimwe icho chaapruvhwa nehurumende, vaakuchitutsira zvekare muna November imomo vachikwidza zvekare. Asi sokugara kwandinei nichitaura kuti vateereri musangofunga chete kuti petro nedhiziri kukwira kana kudzaka kwazvo ndiko kunoshandisiwa pakukudza zvinhu mumabhizinesi. Aiwa, kune zvinhu zvakaita seizvozvi zvamafoni izvi zvinonzi izvo ndiwo ma-non-fuel cost iwaya, kwozoindirana kuti kukwira kwazvatoitawo kuchakudza marendi, kuchakudza mafizi, kuchakudza zvose zvose, upenyu huchiramba huchiomera vanhu chisingangozokwiri kwiri chete ndiwo mihoro yavanhu. Saka zvinobva zvaomesera vanhu izvozvi izvi, nokuti samazivana sokuziva kwedu zvinhu zvava kungoitwa namakombiyuta anenge achidaiwo maindaneti iwawo, maWhatsApp iwaya, kufonerana kwese kunoitwa ikoko, kumabhengi ndizvo zvimwezvo. Vachaomeserwa bhizinesi ravo, vaomeserawo vanhu, machaji achingokwira achingodero. Saka ndiko upenyu hwemuZimbabwe huku, tizonzwa hurumende ichiti zvinhu zvichadzaka pakati nopakati. Ko vanenge vakangamwa here zvavanenge vakaapruva nechekare kuti zvichazokwira pakati pakati senyaya idzodzidzi dzamabhandu amafoni namakombiyuta idzodzidzi.
Tiri kuona kuti makambani mazhinji ava kupa vanhu mitengo miviri, umwe mutengo nezimudhora, umwe mutengo neus dollar. Chiri kukonzera chii uyezvo zvinobatsira papi?
Chiri kukonzera izvi ndozvokuti izvo vari kuona vamwe kuti kana vakapiwa iri mari iyo muzimbabwe yamazimbabwe dollar iyoyo zvinozovanetsa kuti vandowana mari yokunze yavanenge vachida kutenga zvimwe zvokunze, nokuti makambani ose atinoona aya mishini yavo mimwe yacho inobva kunze, kana kuti zvinoigadzirisa zvinobva kunze, kana kuti zvavanotengesa zvinobva kunze. Saka pari zvino nokuda kwokuti US dollar Zimbabwe dollar harichangodonhi donhi rasvika pakada kunofanana nokublack market zviri kuonekwa namabhizinesi kuti vati saka hatiyanyi kuruza mari zvakanyanya kana tikati uyu mutengo uyu ndiwo unenge uri wezimudhora, asi kana uchida hako kubhadhara neus tibhadhara nenzira yakati. Saka ndiwo zvava kuva pakugadzikana ikoko kuti kana tikapfega mari dzedu mapurize edu neus dhora topfega zvekare nezimudhora, hapasina kunyanyokuruza kwakanyanya kwokuti mangwana kana vomuka Zimbabwe dhora ravo rinenge risina kudonha. Nokuti zvinoitika ndozvokuti kana dhora richidonha zviya ukaripuwa nhasi ridhora muzimbabwe, mangwana rikange radonha harichakwanisi kutenga zvaunenge watengesa kuti upfuurire mberi nebhizinesi rako. Saka mabhizinesi ari kuzoona kuti Zimbabwe dhora dzavatigadzikane hariri papapo, taakukwanisa kuritambira, asi tinova kuti riri kushayikwa. Zimbabwe dhora riya taakudzokera zvekare kuus dhora, zvinova zvinoomesera vanhu zvekare upenyu, nokuti us dhora iri haripirindiwi muzimbabwe. Pakangoita chete chimutwe chidoko doko cheus dhora mabhizinesi okuzimbabwe haaridi us dhora iri, nokuti rakatsemuka apa neapa. Isu muno kuamerica richingotorwa us dhora iro, saka vanenge vachifunga kuti vanoriwanepi mari tsvavanodziwanepi idzo dzisingagadzikwe muzimbabwe.
Avo vange vari vanodzidzisa paDe Vries University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu reSADC, pamwe nevanovabatira basa reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC, rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita basa iri munyika dzemuSADAC. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vamwe vatyairi vemagunyeti makumi mana vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kunetseka vari kuRwanda nepamuganhu weTanzania neZambia mushure mokupererwa nemari vari pamabasa, uye kambani yakavapa basa isiri kuda kuvapa mihoro yavo. Mukuru weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti izvi zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe kumabhodha nemunyika zhinji, vachiti Zimbabwe inobata zvakanaka vatyairi vanobva kune dzimwe nyika, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinobatwa zvakaipisisa kune dzimwe nyika. VaMaguraminga vanoti sangano ravo rakasvitsa chichemo zvaro kumuzinda weMozambique muHarare.
Seboka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe vanofamba nemaduta zvinhu kana kuti magonyeti nemabhazi nedzimwe dzimotokari dzine namba tsvuku, tiri kushushikana zvikuru nezvimhingaidzo zviri kusangana nemadhiraivhazi mumabhodha.
Ndezvipi zviri kunetsa vaMaguraminga?
Chinhu chekutanga chinotirwadza ndechekuti mubhodha muna kugadzirwa muchinzi vanhu vanouya vachirarapo vachiswerapo vachirarapo vachiswerapo kwemazuva. Bhodha rakagadzirwa kuti munhu anesi kupfuura, asi nekuda kwokuti tinosvika masystems emacustoms ingava yenyika ipi muSADAC imomo tinosvika, ingava Zimbabwe, ingava South Africa, ingava kupi, tinosvika masystems ari down. Kana tasvika masystems ari down, mari yatinenge takapiwa yekudya inenge yakapiwa madrivers haikwani. Vamwe vatombopiwe mari iyoyi anonzi zvioneri. Saka patinodhileya tiri mumabhodha muya tinenge tisina chokudya, madriver zana kazina chukuzi. Saka, dambu zikuiruri ranetsa kongwa shinji, madilei zarwiti kama bodi, anu konzira makiu, haka wandisa, haka kura. Makiu wa yaya, anito driver, anete driver, apere zeke, zimwene zungu vanugula kukuti, tamira taka wanda kongwa rifupa bodi, matuele zana shanda ipapo, akwane, vanu vanese nguwa zara ipapo, nukutu moto karitaka wanda kaiti. Saka, idambu ziko umbele kuti mfurei kunu wapane kipasina ya kachina. Mfurei kuflasha matuele zimungu wapane kipasina matuele za akwane. Asi iti zukanaka. Mamu maboda achu wakaita sana chirundu. Kune muka, kune nzou, kune shumba. Asumire zukanaka. Maboda ya mumu kungawe rekomati. Hapana malaiti zimungu zimungu wapane kipaini rima. Komati iro re South Africa ni Tanzania. Asumire ine Mozambique, South Africa ine Mozambique, asumire zvakanaka. Matambudziko atikusangana nayo kuti mbavha dzinouya, ende mabhodha emumumu, mabatirwa anoitwa vamadrivers ekune dzimwe nyika, tichinge taenda kune dzimwe nyika ipapa, tiri vemuZimbabwe, hatibatwe zvakanaka. Zvinotinetsa isu, nekuti isusu mamwe madrivers edzimwe nyika muno muZimbabwe anobatwa zvakanaka sere. Asi isusu tikaenda kunana South Africa, tikaenda kunana Mozambique. Tineta unge napka. Kungweta accident kutu wa kushiri kwa ndiyo nuzururongo. Kukushiri kwa paboda na ima motikari isiri ya Zimbabwe. Ndiyo nuzururongo. Unusungwa uchita unge mterrorist. A boda ya reguma Zambiki ya lua kutirigadhi risiko. Pane uwari musinga iti.
Pane zirikuitwa nesanga norenyo erepa msure penya izi wa maguraminga.
Takambota urane embassy ya ku Mozambiki. Nekuta kwenye ya kune shunguru zwana. Kuma driver ni mapurisa kukuti mapurisa kuma Zambika nungu shikashimu shikashimu mare vanu chofunga watu mutemo ungo tu mnanturu kwa mare wakunze kwenyika aa kana mapurisa yede mzimbabu kagaresu zinu ziru kwa za jesu jesu mapurisa yede munu umuka ukanao ya pauri panituri ni mosha ilipo jese kutuwa nuru kwa kike tuwa sayi tuwa sayi zinutangira pa kutuwa ni mosha pati kunze kwenyika kukunusha kutukuchi
awo vanga wari mkuru wezudak wa Frederick Maguraminga vari paru nare kwa Harare ni Studio 7. Muchungamiri webato rinopikisa va Douglas Monzora vanoti chimwe chakapa kuti vade kupiwa munda nehurumende inyaya yekuti muzukuru wegamba renyika mushakabvu rekai tangwena vakashaya muna 1984. Vamonzora vakaudza Studio 7 nezuro kuti icho kwadi kuti vakapiwa purazi uye motikari mbiri nehurumende sezvo vachiti vanotungamira mapato anopikisa vanotungamira mapato anopikisa munyika. Blessing Zulu we Studio 7 anoenderera mberi nehurukuro navamonzora.
Ini ndiri muzukuru warekai tangwena ndiriwe simboti kirima mambo kunyanga ikoko. Saka lendi yese irikutaurwa iyi iri pasi pelendi yedu yeumambo hwedu. Zvingaita sei kuti seneta, kuti mwana wamambo, kuti muzukuru wamambo agonze haana munda munyika inotongwa nemadziteteguru ake. Saka izvozvo handioni paine nyaya iripo. Vanhu ngavaende kunotora minda kana iripo ngavanotore migodhi zvisinei kuti opposition kana kuti ruling party ndezve vana veZimbabwe vese.
Asika pari zvino vamonzora hazvizonetsi here nekuti vane pfungwa dzisingawirirane nemi kana kuti vanopikisana nemi vari kudawo zvigaro vari kutika. Ini muri kushanda neZANU PF saka zvakadai izvi hazvizovapa here simba rekuti vaudze vanhu kuti aha mazviona akakose vapuwa mapurazi vamwe vakasomirira kare asi vasiri kupiwa.
Hakuna munhu akamirira kakawanda kudarika ini. Ini ndakaapplya land in 1998 matore MDC risatrambofoma. Ndikaita mafarming activities pato risatrambofoma. Asi kana muchidaroka ko biti sei akapiwa munda ku Bronzeberry kunyanga ko sei vanachamisa na hwende wakapiwa mari yezvikwereti zvefarming ko sei Welshman aine farm ko sei Coltart aine farm zvakasiyana pai. Zvinongotaurwa nevanhu, vanhu vanogona kungotaura zvavo zvakangowanda zvekungosvibisana.
Murukunzi murukudyidzana nezanu PF uye vakamboita sasigaro webato renyu vaLove Momoyo vakaudzawo bepanhau reNewsworks kuti zvimwe zvamuri kupiwa zvacho zvinenge zvakawandisa kudarika zvakapiwa vasibanda kana iwo maikupi.
Chekutanga mukoma blessing, inini handina kunyatsofanana parengi yandanga ndiri namaikupe navasibanda. Maikupe vasibanda vakanga vari a leader of the opposition in the National Assembly, which means a party of parliament. Uye wakanga wari vice president we MDC. Maikupe wanga wari leader of the opposition mu National Assembly. Vari mupevedzeri wava Tsvangirai. Inini handisi leader of the opposition in the National Assembly or in the Senate, asi in the whole parliament, parliament yese. Uyezve munhu andakatsiwa hasi Gibson Sibanda kana kuti Tokozani Kupe, ndiMorgan Tsvangirai.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vari kuti vamonzora kuda vakashandiswa kuti vapatsanure bato rinopikisa vachiti makapinda muchiti muroda kutedzera mutemo, asi bato renyu sezvamaingoshora vachamisa riri kukundikanawo kuita Congress yacho iyoyo yekuti inotambirwa nevanhu vese mubato. Zvii zviri kuitika ipapo panyaya yekuti muite Congress?
Aiwa blessing, zvagara zvichingoitika kuti kana vanhu vakakundwa nemunhu vanomupa mazita, vanomupa mhosva dzakangowanda wanda, uyezve vanhu vakapokana nevamwe vanotanga kuvapa mazita. So muenzaniso, Welshman akabuda mupati medu, vanhu vakati Welshman ndiwe ZANU PF. Biti akapanduka muna 2014 kumandero uko akanzi Biti ndiwe ZANU PF.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare. Asi mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaTendai Biti vari kunzi vakapuwa pekuvakira kunyanga navamonzora munguva yehurumende mubatanidzwa varamba zviri kutaurwa navamonzora izvi vachiudza Studio 7 pa WhatsApp kuti havana kana purazi kana nzvimbo zvayo yekuvakira yavakapuwa nehurumende. Tiri mushishi kuedza kubata vaNelson Chamisa, mutungamiri weTriple C, pamwe nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaCharlton Wende.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti ongororo yezvedzidzo munyika inoratidza kuti uori nekushaya chido chekunza dzidzo munyika ndizvo zvakanganisa zvedzidzo muZimbabwe. Kunyange hazvo hurumende yakavimbisa muna 2018 kuti vana munyika vachadzidza pachena, hurumende yakataura gore rino kuti haina mari yekuti vana vadzidze pachena. Zimlive.com rinoti mapurisa muBulawayo anoti uwandu hwevana vacheche vari kuraswa huri kukukwira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vana vacheche vaviri vakaraswa muEmagodini kuPumula South, umwe akawanikwavo padyo nenhandare yenhabvu yeMachovane, vachiti vana ava vari muchipatara. MuZimbabwe kubvisa nhumbu imhosva. Yave nguva yenyu vateveri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii paStudio 7 DJD? Tikuona kuti tikunyangadzwa neitiro yehurumende yekuti iyo inomanikidza vanhu kushandisa mabhondi, asi iyo zvakare ichiramba kugamuchira mabhondi iwayo. Tikuona zvinezvi paBlack Bridge vakutaura kuti matrust emuZimbabwe haachabvumirwa kubhadhara nebhondi, akufanira kubhadhara kuZim Borders neUS. Zvinorevei kana muzimbabwe makurambwa mari yemo nehurumende asi hurumende ichitambisa vanhu mari yemuzimbabwe kana kuti mabhondi ndozviya zvinoita kuti bhondi kana kuti mari yemuzimbabwe ishaye chiremera nekuti zvino munhu wese achatanga kuita chipatapata kuti bhondi raawana otsvaga US saka US zvinobva zvawedzera kuti rende padhimandi zvodonhedza bhondi handiziva kuti vehurumende kana kuti ivo vanozviti ana mufundo ana muzvinafundo ana mutuli havazvioni here izvozvo vari kurasika papi
makadii makadii vashamari vestudio 7 ya neniwo ndinobvumirana nemurume anonzi vagokova ari kutaura kuti utongi hunotangira panational level like right now chivanhu chacho kana hunhu hausisipo because now tarisa imwe vanhu vese vanopeva vanenge vachingorova vanhu vachingoita zvavanoda at the end of the day vana mugwadi nana gaganja vanenge vachingoramba allright kana vachi vasiri vanhu vezanupevu ngavasunge mapurisa ngaasunge vanhu ngaasunge vanhu havakurudziri mapurisa vanova vakontrola saka national level utongi hwedu ndohwakatofa kuti zvi
ini John Muchacha ndiri uno kubrezi Victoria ndaidongobvunzawo zvangu kuti vamugwadi mashoko avo anotaurawo kuti chikurudzira ichitsigira vatsigiri vavo vezanupf kuti zanupf hakuna mirizhonga ko zvikachazosanduka mangwana vachazodini vachazopinde papi vamugwadi avo kana vasina zvekutaura ngavanyarari zvinoite mukuru wemapurisa unongosai kudayira hake nhare unonga achiziya zvaanonga achiitira saka ndinoayambira vamugwadi avo kuti kana cc yazopinda mangwana vachazodini vachapinde papi
regai nditaurewo maonero angu ndega ndakazvimirira panhau yemasanctions ini kutaura chokwadi handimavengi masanctions aya kana kuti handimatsigiri asi chokwadi regai ndikuudze ndinovenga vanokonzeresa masanctions iyayo vamwe vacho ndivo vanokonzeresa kutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji munyika yedu yezimbabwe saka kana uchikonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions iyayo kana uchimbunyikidza kodzero dzeveruzhinji kana kuti dzevagari vemuno muzimbabwe uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions kana uine bhizinesi runoita kuti ive udye uzadze dumbu rako vanokushandira vachinonga svosve nemuromo uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions iyayo kana uri munhu uine chaukatora chausina kushandira chiri mumako chauri kushandisa iwe newemhuri yako uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions infact utori sanction pauri nemhuri yako kana uchirarama necorruption uchiuya nemari mumba mako yecorruption uchidya uchizadza dumbu nemhuri yako uri mumwe wevanhu awavo vanokonzeresa masanctions kana kuti utori sanction pauri saka ndinokuudzai regai kupa vana maplacard muchiti no to sanctions imi murimi munokonzeresa masanctions iyayo
ndine chichemo womuno musouth africa hei kunga pane last week uko ndinogara mupolokwana kunonzi kunyure dzimashishano takaite dambudziko rokungodzingwa zisina kana nenotisi nevagari vemuno vomusouth africa kuti ngati community yemuno musouth africa vagari venzvimbo iyoyo kungazizitopeka takamirira pano vanhu vese mazimbabwe nemuno hachamuno saka zvaaita zvaso hazvisiri pamutemo infact vasikadi vanhu vaingotiudzawo zvakanaka saka chatiri kutokumbirawo faiva kukumbira kuti vanochengetedza mutemo mapurisa kana home affairswo hatizivi vedu kuti vanonga vachizviziyawo here kuti tiri kushungurudzwe zvakadai tine magwaro edu akakwana zvekuti tinogara muno zviri pamutemo but zvatakainzwa zvanga zvisina kumire zvakanaka takarudza zvimwe zvinhu zvedu nenyaya yakadai neiyoyo kungozitopeka zvinhu zvako wendi saka zvinhu zvisina kutimirira hedu zvakanaka tainokupiwa kuti meseji yedu dzakadai dzinga dzichisvikawo kana kuhome affairs kana kuti kumakuru vemapurisa
Dzidzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo zvakabuda musarudzo dzema midterm elections zvichiri kuverengwa, pari zvino bato remaDemocrats rakatora dare reSenate mushure mokuwana mavhoti makumi mashanu anodiwa. Mutauriri wedare reSenate muAmerica vaChuck Schumer vakataura nevatori venhau vachiteta vanhu vakavavhotera. MaDemocrats ane zvigaro makumi mashanu kana kuti 50, maRepublicans ane zvigaro makumi mana nezvipfumbamwe kana kuti 49. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani achakunda kudare reCongress. Bato richatanga kusvika pazvigaro 218 ndiro richatora dare reCongress. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya huye navataruvinga nezvenyaya iyi.
Zvanga zvichifungirwa nemaRepublicans hazvisirizvo zvabuda musarudzo yemidterm. Zvichireva izvo kuti zvese zvavanga vachida kuita zvaakukundikana nekuti maDemocrats atora zvekare Senate, inova ndiyo inozopasisa mitemo kazhinji inenge yaakubva kuSenate. Nekuti dai maRepublicans anga ahwina Senate, hapana kana chaizofamba nekuti maRepublicans aingovepo pakupikisa chete.
Tinoona zvakare kuti pachiri neCongress isati yawanikwa kuti iri kuenda kunani, asi pari zvino maRepublicans ndiwo ane zvigaro zvakawanda. Munoona zvichizobuda sei?
Mukatarisa before maMidterm mutete, maDemocrats anga akawanda kuCongress, asi zvaizonopokana kuti mitemo ienderere mberi nenyaya yekuda kweSenate nekuti vanga vaine 50-50 muSenate. Saka hapana chinhu changa chichifamba.
Tombotarisa kumagavhuna uko, muri kuonawo kwakamira sei?
Ino ndakatarisa neyedu ino yeOhio, Tim Ryan akadyiwa zvake, asi inini ndiye wandaisapota Tim Ryan nekuti mapolisi dzake anga ari clear. Uyo akazohwina uyu Vance uyu amena handizive weMaDemocrats akakundwa. Zvinova hazvina kuipa nekuti iDemocrasi, munhu anovhotera paanoita sei paanoda. You find kuti inini ndakazvifarira hangu nekuti mamwe maRepublicans aitobuda pachena achiti ini handisi kuvhotera chi muRepublican wangu uyu nekuti akaita zvakati 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 zvandisina kuita sei zvandisina kufarira, asi I am still a Republican, asi handisi kumuvhotera. Unoyatoona kuti demokrasi iriko, hapana munhu anomubunyikidzwa kuita zvaasingadi.
Mungaona Zimbabwe ichidzidzei pane zviri kubuda iko kuno, uyezve vamwe vanobvunza kuti ko sei sarudzo idzi kuverengwa kwezvakabuda zviri kunonoka.
Apa pachiri kunonotsa mabalots kune vasati vapedza kuverengwa, because I think kune vakawanda vakaita mapostal votes ene nemaeli votes ako vari kuverifya. Izvo ndozvinonyanyononotsa kubudiswa kwemaresults mumastates akadaro. Asi zvasiyana nekwedu kumusha kwekuti hatina zvinonzizvo maeli votes, but kuno kunenge uchinyatsoona kuti zviri kufamba so. Tichaita kuti zvinhu zvinonoke ndechakati.
Avo vange vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSilvester Taruvinga vachitaura naMavlas Mhlanganya huye weStudio 7 vari kuColumbus, Ohio muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mitengo yemabundles enaira mbozha nekushandisa dandemutande muZimbabwe zvava kukwira mutengo wazvo. Sangano reZUDAC rinoti vatyairi veZimbabwe havasi kubatwa zvakanaka munyika dzemudunhu reSADAC, asi Zimbabwe ichibata vatyairi vekune dzimwe nyika zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nosi zvakare manheru anhasi apo tichikupai zviri dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Semazuva ose ndokusiyai mumaoko maChris Gande.